Nguwa pupi kune urungwa urukuitwa iwo pakati pe hurumende yeZimbabwe nemastakeholders akaita sesu whereby tisikuti izvo kunofanira kuchiiswa nzvimbo dzinorapa vakomana nevasikana vari kushandisa madrugs. Saka izvi ndezvimwe zviri mugwaro remulti-stakeholder framework iro richalonchwa nokuka mazuva anoteera ayo. Riri nyatsotaura iro kuti izvo tinofanira kunge tine marehab centers evana vanenge vachishandisa zvinokora. Kumwe kwacho hurumende yakatoidentify kana kuona kuti angaiswe nechekupi. Saka tingati pachirungu is work in progress, but at least there is political will inenge iri kubuda panyaya idzodzo.
Mungati ndezvipi zvinodhaka zviri kunyanyotorwa nevari kuwanikwa vachisangana nedambudziko iri pari zvino?
Pane drug rinonzi iro crystal meth. Crystal meth yakanganisa vana vedu vechidiki kwozoita mbanje. Mbanje yagara iripo zvayo asi ndoimwe inowanikwa nyore munyika. Saka vana vari kuitora zvisingaiti. Tozoita mamwe mapati drugs akaita samaxs nemamwe madrugs ari kutorwa nevana vedu. Kwozoita codeine.
Muri kushanda zvakamira sei nemapurisa? Tinoona kuti vanga vane chirongwa chekuedza kuti vasunge avo vari kutengesa zvinodhaka.
Ichi chokwadi kuti mapurisa ari ku chererana neava ari kutengesa zvinodhaka. Dai mutemo wedu uri kuti izvo ivo ava vese vari kushandisa madrugs ngavaende vanorapwa and then voregedza kusungwa. Zvinoita kuti ava vari kutengesa madrugs vashayire kutengesera nekuti izvo vanhu vedu vanenge vaine mukana wokubuda pachena wandibatsire ivo vanhu vachinorapwa kuzvipatara. Asi kana nyaya dzecriminalization dzakaramba dzichingowanda especially kune vari kushandisa madrugs, tinoona kuti ava vanotengesa madrugs vanowana market nekuti vanoshandisa vacho vanenge vakuenda underground, vanotengesa vachitera underground. Namutemo ukati chinjei ipo papo, tinoona kutengeswa kwemadrugs kuchiita kuchiderera.